manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHouse of Representatives muAmerica rotarisirwa kutambira zviri pamutemo nhasi zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika eZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Gwanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Injiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives nhasi riri kutarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Urongwa uhu huri kuitirwa muWashington DC kunyange madonha chando chakawanda kana kuti snow zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende asina kukosha avharwe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndo vachazivisa nezvekutambirwa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo. Amai Harris vakakundwa musarudzo iyi nava Donald Trump. Makore mana adarika pakaitika mhirizhonga inotyisa padare reparamende reUS Capitol apo vamwe vatsigiri vava Trump vaida kurambidza nhengo dzedare reparamende kuti dzisatambire zvainge zvabuda musarudzo pakakundwa vaTrump nava Joe Biden. VaTrump pasina umbowo vaiti sarudzo dzainge dzabiridzirwa. Rwendo runo panze pedare iri pakakomberedzwa newaya uye nemapurisa akawanda zvikuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Azai rakakosha because izuva rakuti yatingati kufinaliza nhauriro dzakabuda muelection. So certification iri important. Pakuti paichangozongozopera va Trump cheta kutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro tinoona kuti munguva yapfuura pakambowanikwa ipo va Trump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzo nava Joe Biden pane zvakaitika imo muno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe mungatisananguro here kamira seipapo.
Ya zvakaitika pakahwina vaBiden zvinhu zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vanhu vakawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvinhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitwawo muzuva ranhasi hapana atingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro nekuti zviri kuita sekuti maDemocrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya America ine ma systems au ema election anova ma electoral college. So pano itwa sarudzo paipaya pano wina munhu zvinhu kuwina kwavanenge vaita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress because seCongress ndo atingati gungano rino set fire atingati maelections yaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tumwa kuti zvinhu zviri procedural zvinongova zvinzongo verifya kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo ende maprocesses ese aripo saka pachirungu tumwa kuti inongove formality yekuti zvinhu zvakadai so zvive zvichiitika muhistory yeamerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti congress inogova kusacertifya maelections but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumbiro romutemo zvichingova zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro
vanga vari gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reall hands on justice vakennedy masie vari parunare kutexas muno muamerica namavelas musanganya uye westudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa wawedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yezimbabwe defence forces vaphilip valerius wanda kubva musi wa24 2024 kusvika musi wa23 mbudzi 2025 izvi zvaziviswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vamartin rushwaya vasiwanda vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakasarudzwa kutungamira mauto ose muna 2017 vachitora basa rainge rasiyiwa naretired general Constantino Chiwenga ava vemutevedzeri wemutungamiri wenyika dare ramajistrate muHarare riri kuenderera mberi richinzwa chikumbiro chasachigaro esangano resouthern african human rights lawyers vatalend rusere chekuti vatongwe vachibva kumba kana kuti vange vari muhusungwa pamhosva dzavari kupomerwa varusere vaudza dare kuti havana kuita zvekusungwa asi kuti vakapambwa vakashungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa hwaivo usiku godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
varusere vati vakashamisika nekupambwa pakati pevanhu vanodarika zana vainge vadzingwa kuBotswana musi wa23 zvita gore rapfuura kuPlumtree vaudzawo dare kuti zvinokashamadza kuti vakasungwa muZimbabwe vachinzi vainge vataura mashoko anonzi akakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadique asi vasina kusungwa kuSouth Africa uko vanonzi vakataurira mashoko aya mupurisa ari kuferefeta nyaya yavo Detective Sergeant Ed Mochimera vati vainge vasipo pakasungwa varusere vachiti ivo vakapiwa basa rekuferefeta nyaya yavo chete vatiwo havangataure kuti sei varusere vasina kusungwa kuSouth Africa vachiti ivo vanoferefeta nyaya dzemunyika muno chete vachimera vaudza udare kuti vanopikisa kuti varusere vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti havana pavanogara muZimbabwe varusere vati pane hama yavo yaita chitsidzo chekuvachengeta muZimbabwe kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzatongwa uye vasvitsa umbowo uhu kudare mutongi wedare vaishane sumatova ati achapa mutongo wake panyaya iyi mangwana mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe reCrisis in Zimbabwe Coalition vamabela sikumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemabatirwo akaitwa varusere vachiti kave katsika kakaipa kave kuenderera mberi muZimbabwe
zvinoratidza kuti vatungamiri venyika ino yeZimbabwe vane chekuvanza maringe nezvesarudzo dzakaitika kuMozambique sei iwo vari kuti anenge angotaura nezvazvo kana kukomenda anobva abatwa nekumbunyikidzwa zvakanyanya
muna chikunguru gore rapera vanorwira kodzero dzevanhu vanoti muzvare namatai kwekweza varobson chere navasamuel gwenzi vakapambwa panhandare yendege yerobert gabriel mugabe ndokuzoendeswa kumapurisa pave paya uye vakomalo vanoti zvese izvi hazvina kunaka
saka zvese izvi zvinoratidza kuti hurumende yedu ichine kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakare haidi kuti nyaya yekodzero dzevanhu itaurwe nezvayo
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro-soro rakatotonga kare kuti kana munhu akaitwa zvekupambwa nyaya yake haifaniri kutongwa nekudaro varusere vanofanira kusimbirira kuti mhosva dzavari kupomerwa dziraswe varusere vari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wokupinda nekubuda munyika weimmigration act pamwe nekukurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yemozambique nedunhu rese resadec zvichitevera sarudzo dzakaitwa kumozambique muna gumiguru vanonzi vakatenderedza mashoko pawhatsapp audio nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu vekumozambique nesadec kuti vasatambire kukunda kwebato refrelimo musarudzo idzi varusere vanonzi vakatenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuzimbabwe vakavhota musarudzo dzekumozambique izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kumozambique asi varusere avo vari kuzvimirira vari kuramba mhosva idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Hurumende inoti yakagadzirira zvizere kubatsira vanhu vanogona kuwirwa nenjodzi zvichitevera mafashamu ari kutariswa munyika kutanga nhasi kusvika musi wemugovera uri kutevera asi kunyange hurumende ichivimbisa izvi nyanzvi dzinoongorora mamiriro ekunze dzinoti zvikwanisiro zvekuchengetedza vanhu kubva kumafashamu ndizvo zvisipo Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe, vati kunyange kuri kutarisirwa kuti mvura iyi ichanaya zvikuru munyika yese, nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika ndidzo dzine mukana mukuru wekuzoita mafashamu.
Dzidziso yatakawana iri kuti kubva nhasi kusvika mazuva manomwe ari kuya tinenge tichikwanisa kuwana mvura inenge ichinaya. Mvura iyi iri kunaya munyika dzemusadhak. Kuzambia iri kubata nyika yese, kuMozambique iri kubata nyika yese.
Vagarwe vayambirawo veruzhinji kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Tisarega vana vachifamba vega vachiyambuka nzizi dzingave dii kana nzizi hombe vachiti ndokwanisa kuyambuka apa. Anenge amafashani vanokwanisa kuyeredzwa saka tobatsira vana. Kana kuchinaya tiri kudzidziswa zvakare kuti tisayamire tisahwande mvura pasi pemiti tinorohwa nemheni. Tisafambe tisina kupfeka shangu kana kuchinaya tinorohwa nemheni kana kwanaya tiri kukurudzirwa kunzi tiende kunogara mudzimba kuchinaya ndodzidziso yatakapuwa nevekumet department
asi nyanzvi inoongororwa nyaya idzo dzekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachishanda vakazvimirira vafidelis nyakudya vanoti kuvimbisa kwehurumende kunofanira kutsigirwa nezviito
It's good kuti hurumende ine masoja nezvikopokopo zvinogona kubatsira veruzhinji kana pakaita mafashamu asi nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa here kubatsira vanhu vakawanda panguva imwe chete It's the capacity that worries me vanogona kuuya voti takagadzirira asi hatizooni zvakaitika kuchingwizi goreriya zvichidzokorodzeka here disaster management inoda kugadzirirwa nezvikwanisiro nemari kwete nemashoko chete
kunyange hazvo mafashamu emvura ari kutarisirwa munyika ari kunzi anogona kusasvika munzvimbo dzakaita seHarare mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vari kugarawo vakabatira hana mumaoko nekutyira mafashamu
tichikurudzira vagari veHarare kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana nedziri pachingwa anoti low lying areas kana kuti mumapani kana munzira dzakanzvimbo dzakadzikira kana vane mavaluables kana kuti zvinhu zvakakosha kana kuti midziyo inenge iri tarisiro yedu yekuti vange vanobvisa midziyo yavo panzvimbo idzodzo uye zvakare kana kugara munzvimbo idzodzo zvinenge zvisiri zvakanaka kana kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvekuti kunenge kuri kuzvisa munjodzi
muzvare Sharon Mada imwe nyanzvi inoroora kudzivirirwa kwenjodzi muveruzhinji vanoti kuti nyika isarasikirwa neupenyu pamwe nezvivakwa hurumende inofanira kutora matanho makuru mukudzidzisa veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuvawira munguva dzakafanana nemafashamu
chingaitwe nehurumende kana mabato akazvimiririra ndechekutumira mashoko echenjedzo kuburikidza nemaredhiyo matv kana uye kushandisawo vatungamiriri venharaunda chechipiri kuva nenzvimbo dzeutiziro dzinenge dzine pekugara kana kuti pekurara dzine zvekudya nemvura nemishonga ingakurumidze kudiwa nevanhu chechitatu kuva neurongwa hwekuburitsa vanhu munzvimbo dzinenge dzine njodzi kuenda kunzvimbo dzakakwiririra chekupedzesera hurumende inofanira kuva neurongwa hwekugadzirira kutumira vanonobatsira avo vanenge vatowirwa nedambudziko irori
mwedzi wapera zimbabwe ndeimwe yenyika dzakasangana nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo yainzi chido kunyange hazvo mvura iyi isina kuzoparadza upenyu nezvivakwa Mvura iri kutarisirwa kutanga kunaya nhasi iyi inonzi ichanayawo zvine simba kunyika dzakafanana neMozambique neZambia. Pakaitika mafashamo emvura mugore ra2019 ayo anozivikanwa nekunzi Cyclone Idai kunyanya kuManicaland nemasvingo, vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana vakafa, vamwe mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe vakangotsakatika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe. Nyanzvi munyaya dzekurima variwo murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vari kukurudzira varimi kuti vashandise mukana wemvura iri kunaya mazuva ano kuti vaenderere mberi nekudyara mbeu dzinokasika kuibva. Vamwe varimi vanonzi vave kumanikidzwa kudyara patsva mushure mekunge zvirimwa zvavo zvakambenge zvamera nemvura yakatanga kunaya zvatsva nezuva rakambenge rabata nyika mazuva adarika. Kunonoka kunaya kwemvura kunonziwo kwakanga kwakanganisa zvirimwa matunhu akawanda emunyika anosanganisira Matevelelin South. Asi mutungamiri weAgritex mudunhu iri vamukunjulerwa Ndlovu vakaudza bepanhau reSouthern Eye kuti mamiriro ezvinhu ave nani zvichitevera kunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei hurukuru yataita navaziswa pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu.
Murimi chaiche anoda kurarama nekurima pane kuruza hope infacti varimi tichaneezi takapusa nanoezi wefrench kuti zvimwe zvinongodaka manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezvekutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pamasei zvichange zvichanaka let go but mvura zviri kuzvichauyaya nokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika. Asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinoshibvira kumibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva. Also titeredziso dzeshuti yekurima iko zvino tiredzevezeminyanya kumirira to the middle of January the first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchibvira kumibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarimi patsva vakaurure chida vanongoitawo zvinhu fertilizer inenge shoma wezifertilizer vagara vaitsa kana inge vakaisa but the best kukaurura kudzokorora kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva mishina yacho yakanyatsokunaka. Saka inge tinazvo kuti dai varimi vadzokorora kurima zvingatibatsire.
Kwouyawo nyaya yezvipfuwo muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinotoka kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai rufuro hwaakubuda zvakanaka hunoka zvakanaka ande nezore ririko mpefti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatibereka kuti distocking kana kumbobisa dzimwe dzenyayarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dziri zvishoma dzinosara dzimwe dzinenge dzakakwananaekti dzoita kuwinda dzimwe dzakakura zvekuti hadzizokwanisa kuafrictwa na dzikatati shoma but also nguva inowanza zvirwere zvirwere zvakafa nezvimwe tick borne disease ana January disease. Saka tinongoramba takangwarirawo kudhipisa kunga ya mishonga inofanirwa kuchengetedza zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzinozobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chete nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azava izvochose infact mvura yakona yakwaitai haisati yakuyerera to the extent yekuinda kunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba inini iro shombe rino mimanzizi hanza kuna ane mvura water table yati yakwira.
Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira vaValentine Ziswa vari parunhare kumacheke kumashonaland east nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vanoti North Korea neChina ndidzo nyika dziri pamberi kubatsira Russia kuti irwise Ukraine. VaBlinken vataura mashoko aya kuSouth Korea uko vari kushanya vachiti North Korea iri kupa Russia mauto nezvombo uku Russia ichidzidzisa mauto ayo nezvehondo. Kwasara mavhiki maviri kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatiye basa. Kukuwa hurumende yavo iri kuita chipata-pata chekupa Ukraine zvombo zvayakavimbisa. Kurwisana nendege dzemhando yemadrone kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vakoshese utano hwavo kubudikidza nekudya zvinovaka muviri uye kupotawo vachigwinyisawo miviri yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekudya vaDiago Muguri vaudza Studio 7 kuti kudya zvine utano kunobatsira kuti vanhu vasarwarerware.
Inguva dzakaita sedzino iyi patinosangana nevazhinji vachinge vachidya zvakapfurikidza uye pamwe chete nekudya zvisingavaki muviri zvakasanganisira zvikafu zvinenge zvine mafuta mazhinji uye pamwe chete nezvikafu zvinenge zvine shuga zhinji. Zvinhu zvatinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachidya zvikafu izvi zvine mwero nekuti zvikafu zvakadai zvikafu zvinokwanisa kutisa miviri yedu isangane nenjodzi dzakaita sezvirwere zvemoyo kana vanhu vange vachidya chikafu chine mafuta akawandisisa uye pamwe chete zvinhu zvinokwanisa kuzokonzeresa denda reshuga kana chikafu chinge chine shuga yakawandisa.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasadye zvinhu zvakabikwa kare.
Zvaunodya, healthy diet ine mavegetable nemafruits akawanda, ine macarbohydrates mashoma, ine maproteinswo akainzanirana, asi hafu yezvaunodya zvofanana ngezviri zvemafruits nemavegetables. Whole grains and nuts akakosha zvikuru pautano hwemunhu. Nzungu, nyimo, zvimagrains zvatosangana nazvo, nyemba nezvakadero zvinopa utano hwakanaka kuvanhu. Ngatidye izvozvo, ngati avoidei zvinhu zvimatinned foods zvatinongotenga kusitoro zvakabikwa zviya zvine mishonga yakawandisa, mapreservative nezvimwe zvakadero. Kana uchida binzi, bika dzako kumba.
VaMadzorera vati pamusoro pezvekudya vanhu vanofanirwawo kusimbisa miviri yavo kana kuti exercise pachirungu, vachiti izvi zvinobatsira kuderedza njodzi yezvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita sekuoma mutezo, zvirwere zvemoyo, zveitsvo, magomarara nezvimwewo.
Exercise yakakosha pautano hwemunhu, inodzivirira zvirwere zvese zvandataura izvi. Munhu anofanira kuexercisa nesimba. Tinokurudzira kuti uexercise 30 minutes pazuva zvine simba, uchidikitira. Kana wakaitawo seni ndamusharukwa kuti ndiexercise ndichimhanya 30 minutes handigoni, saka ndinofamba 5 kilometers zuva rega rega. Kungofamba 5 kilometers pazuva, nyange ukazviita mazuva mashanu chete pavhiki, zvatokwana, watodzivirira zvirwere zvakawandisa.
VaMadzorera vatiwo chimwe chakakosha pakurarama kune utano kusaputa fodya kana kutora zvinodhaka.
Fodya inokonzeresa cancer in any organ yemuviri, inokonzeresa zvimwe zvakawanda, maheart attack, kuvhara kwetsinga nezvimwe hatingazvipedzi ingozova kuti fodya yakashata.
Mumwe mukoti amai Rudo Alabo vatiwo kuzadzisa kuti munhu ave neutano hwakanaka zvakakoshawo kurara kwenguva inokurudzirwa.
Zvatinokurudzira advise kuti munhu achiita inadequate sleep, kaichiti adequate sleep tiri kutaura zvekurara kwe 8 to 10 hours. Kunokurudzira nekuti kunobatsira futi kugadzirisa matisu emuviri. Kufunga zvinhu zvakawandisa nemhaka yethe way upenyu huri mazuva taka. Ukatorara manje zvaka mahours andataura, kukufunga zvakawanda zvekufunganya zvezvi kunoitawo kushuma.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzirawo kuti vanhu vasanyanyofungisisa kana kuti stress pachirungu, vachiti zvinokanganisa utano. Vatiwo vanhu vanofanirwa kurarama vachiwanawo rudo kuhama neshamwari. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti munhu akararama zvine utano zvinobatsira kuti ararame kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadini pa Studio 7, makadini. Panapa ari kutaura ndi Nyaradzivhe vari pa Pretoria apa pasoshanguve.
Nirisei kukuturo yangu iliku wakumana vibora. Wakumana vibora ndio kune kukuturo yangu andina imwe na wini ni ufarira bora. Wakumana trena isu akasimba. Kombe uyu AFCON uye muZimbabwe gore rino isu. Ndokuridziro yangu ikoko vakomana venhabvu squadi Zimbabwe isimbai vakomana nokusimbisai kuti tinowina ndatenda.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikwasei mose vana vamwari kwekutanga mukati megore rino 2025 anokwasai ndimufundisi moyo. Ndinoda kutenda zvikuru kuvatendi vose pasi rinorose mukutanga kwegore vati ma 10 days. Ndinoziva kuti gore rino 2025 dingindira raro. It's a year of fighting of everything. Kurudzira kuti tinofanira kuti tirwire zvinhu zvese zvidzoke zvinhu zvakanaka kuwira mabasa kuwira nyika yedu kuwira upenyu uri nani kuwira vana vedu muchato yedu zvose kuwira budiro kuwira nhaka yakanaka nokurwira kuti mvura inaye nokurwa nekunyengetera ndokuti tinoziva kuti tikasanamata hapana chinhu chinofamba zvakanaka. Rusvingo rwejeriko rwakadonha nekuimba nokunamata nokuridza hwamanda nokutamba saka nesuwo tikanyengetera pamwe chete tinokunda.
Ndoro kwanyamweda kuno kune kamuta ukangu kandina ukanuwa tukuta kuranga mtu ya mprotetea nesinara ndiri kuti laima ikuwa tawa taure wadiridzi mtiru yawe ya tukutara usinare ndatonu makore marina asimbo batari mkupata njingo tukivisi po mapurisa mari saka wawuzi wapromotisa mapurisa mapurisa ndo wakita mani vesinara kabadzikise maridzi avo saka tichakwanisa kubhadhara mutero motika kana kutongobata chinzingana nzingana nemapusi vanovapa ma
makadii tete mavlas makadii mose muri Zimbabwe nevamwe vateereri vesitibeseri ndirambotaura pamusoro pababa maketa vababa maketa aimbomirai kutaura zvemamiriro ekunze michini yenyu yakafa haina zvainoona pamusoro pemamiriro ekunze dai maiona kuti kumash west nedzimwe nzvimbo dzese dzichanaya mvura ungadai makaudza vanhu kutigadzirira mvura iri kuya muna January hamuna chamakataura. Saka nhasi uno mvura yatanga kunaya sekumash west kunana chinhoyo uko mvura yakatanga kunaya last week imaa kutaura kuti kutanga mangwana mvura ichanaya zvine unyanzvi. Mvura yakatanga kunaya kudhara michini yenyu yamakasiyirwa nevarungu vamakamhanyisa kudhara ndiya muri kushandisa. Saka chimbonyararai zvemamiriro ekunze siyai mvura inaye siyai vanhu vangorima sekurima kwavaiita kare musina kumbovaudza. Vababa maketa hamuna chamunoziva.
Makadi pa studio 7 apo vamunangagwa vakagumisa zvakanyanya pavakabvisa vamugabe vanga vakombwa nembavha dzakawandisa vakagona 100% kasi vana vezimbabwe ngatimiremireiwo tibvise mbavha dzakakomba vamunangagwa dzawandisa kukunda dzanga dzakakomba vamugabe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na HPM nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamo emvura ari kutarisirwa kutanga nhasi muZimbabwe uye kutambirwa nedare reCongress kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reHouse of Representatives pamwe neSenate muAmerica votarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaphilip Valerius Banda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusaya muina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuzivandlela 2025 ngotabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamangali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uzulu ekhumbula ukudlwangudlwango obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukwenqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerio Svanda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabala khona amavoti la awukufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athwala ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312, kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili lamathumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubala kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubala kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs to Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamangali sayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izizathu.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho. Sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi unye webandlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kwakhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthi okhona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonokukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjani.
Ye kodwa ke nxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokrasi. So kujoni konke nxa kuzenzakala ilizwe leli.
Ukwehla kakhulu kwedemokrasi ngoba yona idemokrasi yakhona yakhanya sibili isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke ukukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibile na ehlisayo kakhulu idemokrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu nxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye okunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika abangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenzi kulabo bangakwenza kona.
Kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba njilo laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president. Baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yena ama-elections arigiwe, ama-elections attended. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo bokwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuke eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka isikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Vanda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyezanu PF. Kodwa kasiyikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezivi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimugabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla, le system kasiyiboni kuphela nxa ukhangele maybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama-members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality ilayo eZimbabwe engafuni ukuthiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
lingqondo yona leyo engithi mina imdabe izimentality ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu sakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo so okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa bathi xa sebebakhiphile laba abadala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lathi sakulwela lokho kuyinto
umnumzana Khumulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni umnumzana Daniel Garwe uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo uGarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lesihlobo ngokubika uEzra Chisasman
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lichiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane ogadeni zamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi khosimuli lemuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu kazalwana hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay izohlatshwa lilanga at least much better.
Nkosikazi Sithembiso Dube ukhonisile kakhulu. Uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sokwenzele Haveroni ngombalisi. Iholiday limnandi ngikholisa ukudla kakhulu. Ama-fruits eZimbabwe, ama-vegetables eZimbabwe. A healthy, organic. I really had a great time. At Christmas time, meeting my relatives and friends. Kunokudla okuhealthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi esimnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sembuyele ezwa kumnandi kakhulu nje into ziyadura kodwa hayi lokumnandi. Indawo nje zibalenze ezokujayiva into ezimnandi kakhulu. Ukuthula ipisi labantu ababethando yikho engithanda kakhulu.
Umnumzana Emmanuel Dube uhlala eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khona.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisiza ubuhlungu sibase ngivuyela emqandweni ke manje
Unkosikazi Silimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga
ngibuyefela busi hayi holiday be right impela but khonokho nje ukuthi amanzi amagesi kuyahamba bekungasiphathi kahle mpela.
Lo nkosazana Darling Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu besijabula lesihlobo sisenkaya sibona ogogo malume labo babakazi sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle sesibuyela emsebenzini eNew York mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye babhekane lobunzima besekhaya. Omunye wabo ngumnumzana Abel Kumalo othi umdeni wakhe utshontshele impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi bekumnanda akulanto engakhala ngayo. Kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhla ka 1 besilele endlini kasisi wami eluveve ebusuku. Ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathola umnyango osuvulekile. sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami, kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Jabani Ndlovu, umthali webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya kobulawayo besiya eGoli, uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Eyi hayi, khona akufani nokufanda eminye iminyaka, isenza ukuthi lo competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP Coaches, layo ithwala abantu isiya eJozi. Uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalamapassport, so this day the port abunzima, so abantu ekuhamba labo sihlala abantu abalamapassport kuphela. So yikho kwenza ukuthi kathesi abantu bengani bamitshwana abantu sebebasali ngamapassport abo.
Babatholo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya, kodwa kwamanje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimuzi. Ngimeresito 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza, lapho eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers, umnumzana Talent Rusere, sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaya lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi umnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere wetheswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza izizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Masimba Kuthera odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bilitane.
Bona njengani kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasiwo mapholisa ehlukuluzwe either ehanjiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabe sikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili umantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu likubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Chumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So nxa kuyukuthi ungumuntu ongasapoti uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo, uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho liyahle ludluliselwe phambili. Uyababona bo-job seeker labahlale umnyaka iminyaka kumbe emibili akhona entilongweni ngemva kokubotshwa kwakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo ehlukuluza abantu kuphela.
Mnumzana Masimba Kuchera otabuka eZimbabwe ehlala kweLebhilitani ulandela ezombusazwe. Ubesecingweni leStudio 7 eseBhilitani. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uzulu ukuthi aqakathekise impilakahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpilakahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuluma i-mental health, sebesithi khona umuntu ingqondo yakucabanga njani, ikhululeke kungakanani. Imikhuhlane le eminingi wona yakuqala kulethwa yi-drug induced, kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekwathatha izidakamiso lezi ezikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mikhuhlane le ehambe eyanduka khona emulini enjengabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuyala ukuwu-accepta, sigcine sesithi hhayi mina umuntu uyazenzisa. And nxa kungasalatshwanga into lezi yize sigcine ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo umnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awula mkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu secabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lowo odideke emicabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Tokuqala nje kufanele sisebenze ngayo sifuna ukuthi how can that person have issued mental sound mind. Yabona ufanele kwenze lokhu, yabona ufanele senze lezi. Kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu, ama suicide, ama murder, ama violence.
Lomthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo umnumzana kwenzo kuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubo baba abazivuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Becina belizothatha i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu becine bekhathazeka emoyeni, becine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasishiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yakwele South Africa, iBoarder Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeitbridge. uThuso Khumalo siphalo lodaba eSejohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa iBorder Management Authority BMA umnumzana Mike Masiyaphatho utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulaba badabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni weBay Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. Masiyaphatho uthi ama-drones abasanda kuqala kuwasebenzisa yobasiza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singababamba sithatha yonke imininingwane yabo kuqala lama fingerprint. Qede lapho sibafaka ibhukwini lokungena elizweni labantu abangasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu, bona siyabavalela esitokisini sibethise amacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayibika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotsi uthi sekubanjwa bezimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpompo impahla ezijeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma le mpahla ngudlu laba abalawo amapassport baphuma le nhlobo yonke yempahla ukugoqela lamafridge amakhulu. Umbuzo ukuthi bawathala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society umnumzana Trust Ndlovu uthi ukubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabezimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ngama-drones kugadwe kugijinyise abantu ngathi iyilwane baphathwe kabuhlungu kanzima. Ikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bafuwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola, itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengala mapasipoti njengoba ipasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo e-ofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepasipoti ukuze wonke umuntu abelayo ilokhu engakayitholi impendulo lanamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 sithi lingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi, sihloko sizimamela izindaba, sihloko sizimamela mpela sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzweni omuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukholo kwaba othi abantu kumuthi ngasiyamanya nasoke sivotele izaphu. Izaphu angiboni kulento esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngomuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iphathi enjalo tho ukuthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongase wakonkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayiza izaphu phambili. Ngiyakuthi ukuthi lo ndibe ngumntakankomo sibakeni yena ezasikhokheleni.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe yiphasipoti ngamaphasipoti amabili ePlumtree. Amaphasipoti lawa mabili ngakazwelani Chabangu. Walahle ngezi-29. Walahlele ngani useboda yePlumtree. sizocela usizo kakhulu ukubana ongahadobha asize abantu bakithi asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo i-passport ma ungana passport angokuphila so siyacela usizo kakhulu umnikazi we-passport nguZwelani Thabango ongathola ngakhuluma ku-Studio 7 then sizomfola back simthole mayenenkinga inamba lezi ezifonile lapha yizwezi angazisebenzisa ukuzozithola uzonithola ngiyabonga ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu amen.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluchuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.